ini pandiri pano ndine kamwana kandakatombotora kaitamba bhora ndikakatsvagira munhu akanokatorera besetifiketi pasina munhu wakaiziva kanhongwa kaonekwa kachigona bhora. Ndiri kuti mutemo wedu kana uri maringe nemadocumentation wakajeka zvekuti ndinoshamisika kuti zvii zviri kumboita vashandi vehurumende vekunzvimbo idzodzo zviri kuita kuti vasateedzera kujeka kwawakaita. Ende mhirizhonga imwe yavari kutaura yebhuku rahunzi yaane makore anotosvika set yadarika. Saka nemitemo yedu yakajeka, vanhu vachona kana vakange vaita chidakadaka vogara nehumwe utungamiri hwavo hwakaita sana honorable Kumasi voenda kwaregistrar general vouya ivo honorable Kumari votaura kuti nhingi nanhingi vakati hazviite kuti uyo atore birth certificate. Tobva tachipindira kaipapo kuti kweisu zvatinoziva kuti munhu anogona kutora birth certificate wani, asi hazvisizvo zviri kuitika.
Honorable Kumaro, pindaitini.
Vazi yambi, honorable ziyambi, ndozvikudza izvozvo. Inini muconstituents mangu ndine quarter camp ine mafamilies over 50 and munozviziva kuti kana ndaedza kuti ndiite chinhu mukandinzwa ndakutaura ndaedza pese pandogona ndakonewa. Registrar anoramba and ine nhau iripo ndeyekuti zvinonzi iwewe kumusha kwenyu kumatinoti, saka enda kumatinoti kuna sabhuku wacho. Mwana iyeyi akazvarwa nesurvivor yegoku rahundi, hapana munhu waanoziva kumatinoti ikoko. Handiti kuti achati no imwana wakakumana uyu kwachii kumadziko. Saka inini shuviro yangu ndeyekuti madzictims nemasurvivors nevana vacho ngavapihwe mukana kuti kwavanoenda kuna registrar votaura kuti baba vangu namai vangu vakapa negoku rahundi, toongorora kuti chokwadi here kuti ndo zvakaitika mwana iyeyi. Pasaite mibvunzo yakawanda kuti angachizvara angari kupi, kozo vashandi vehurumende havasi kuita izvozvo, vari kuramba. And tikamboedza kuti tiendesa nyaya iyoyo kumalawyers kuti vamboedza kuti vaendese kuhaikoti tione kuti tingapiwe reprieve here kuti vana vava nanamai vacho nanababa vacho zvese mhuri yacho yese its stateless, asi zvakakona ng'anga murapa achida. Ndiri kuti sehurumende pafanira kuita mutemo wokuti vese vanhu vegoku rahundi ngavo vaende kuna registrar vonotora maid. Hazvimeke sense kuti mwana ane 37 years nhasi zvonzi haana chitupa akati ambo kana kubasa hambopfa kapinda because haana nzira yekuzoratidza kuti iye ndiani. Surely kana tichizitarisa izvo zvinoreva kuti pane something chiri kunetsa chiri kuita kuti mwana atawaneiwo. Everybody who is from 1983, I was born 1983 to this date, asina kana birth certificate kana chitupa. Tinofana kuongorora timeke sure kuti vana ava tovazorodza, tavarwadzisa zvakana. Ngativapei mukana honorable Ziyambi kuti vamboita vanhu munyika yeZimbabwe vaedze kuriritira mhuri dzavo nekuzoriritira ivo.
Honorable Ziyambi, ndobvunzoka kwamuri.
Nyaya iri kutaurwa nahonorable Kumalo yakanaka chose, asi ngatipatsanurei zvinhu zviviri. Kusagona basa kwemunhu akapiwa basa nekuti mutemo haupo. Vataura nyaya yekuti ngatizorodze vana, mutemo wedu uripo. Mukatarisa izvo zvavari kutaura ndinobvumirana navo. Mutemo wedu unotaura kuti mwana ari less than 15 years akawanikwa ari muZimbabwe asina vabereki anofanirwa kunzi zvaongororwa kuti hapana aziva kuti abva nekupi, asi mwana haana kana mubereki anonzi muZimbabwe. Registrar General vatinavo vanobva vati kwete hapana mwana asina kumusha.